Vanhu vakawanda vemamutare vafara zvikuru mushure mekubatsirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano paurongwa hwekucherechedza mabasa anoitwa neFACT. Mumwe wevabatsirwa ndiamai Bekiwe Mazuru avo vane gomarara. Amai Mazuru vati vafara nekubatsirwa kwavaitwa sezvo vasina mari yekuti vavhenekwe chirwere.
Tiri kuzwa kufara chaizvo. Ngoti hatisingambofungirawo kuti kunga chirongwa chakadai zvemahara, ngoti mazuva ano mari yacho iri kunetsa kuti tione kuti chendo zvipatara tichotestwa hatiwani kuti tione mari idzo. Saka tiri kufara chaizvo.
Mumwe mugari wemuguta vaAlec Matega vafara zvikuru sezvo ivo nemhuri yavo vabatsirwa pasina muripo.
Bhineza munyasha. Ngendaa yekuti zviro zvakafanana neizvikaizvi tatisinawo bamukana wekuti tinge tichiongororwawo mahara, uyezve kana zvichinge zvazoitika takuziva petinonga takamira kuti tiri papi pacho. Ngokuti ukazoonera kurodhu pamwe pacho unoshaya mukana wekuti ungo nenguva yekuti unge uchibatsirika. Asi zvikaitika maitikiro ezvaita izvi tichichionanawo nehama neshamwari tosimbisana kuti ndo chaizvo chaizvo.
Vapita Murenye vatiwo vanga vava nenguva vachiverengera kuongororwa.
Chakanaka nekuti zvisu tautoziwawo petakamira kuti takamira papi, tiri kurwara here kana kuti hatisi kurwara. Vanhu vanobatsirika, vanhu vari kutorwa maexray yekuti vaone kuti mwiri dzavo dzakamira sei sei.
VaJairus Chidhakwa vaongororwa ropa ravo vakati vanofara zvikuru nebatsiro yavapiwa pachena.
Chatinakidza kutestwa kuri kuitwa vanhu pachena pasina mari. Zvirwere zviri pano zvekutestwa zvakaita sekenza, HIV zvese zviri kutestwa pachena pasina mari. Chirongwa ichi chakanaka ende chanakidza zvikuru nemhaka yekuti hapana mari zvinhu zvaiswa pachena, nekuti zvinobatsira vamwe zhinji kuti tizive patimire kunyanya HIV nekenza.
Vasimba Makina avo vanoshanda nesangano reFACT vanoti chiitiko chanhasi chimwe chezvirongwa zvavari kuita mumatunhu akawanda munyika.
Zviripo zvakati wandei kubva chekutanga chatichikurudza seZimbabwe inei. Chirwere cheHIV chatichinetsa. Hakuna munhu asina hama yakambofa kana kubakwa ndicho. Tafunga kuti isusu seNational AIDS Council ngatibatsire vanhu. Tabva ipapo toenda futi kukenza.
Sangano reFACT rakatanga kwamutari ndokuzopinda mumatunhu anoti Masvingo Midlands, Mashonaland East neMashonaland Central. Chirongwa chanhasi icho chapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri, change chichitsigirwa nemasangano anoti National AIDS Council, UK AID, USA AID, Ikoshua Nyaradzo Funeral Service nemamwe, uye vaimbi Kilati Sekalas na Windy President. Ndakamirira Studio 7 Mamutari, ndini Lwedamoyo.